Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu za nasi chipiri chikunguru 11/2017. Imwe nengo ye MDCT va Barnabas Mwanaka vanosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutema mupurisa vatokumo piri pakurwisana kwakaitika mwedzi wapera pakati pemapurisa nevanotengesa mumigwagwa yeHarare. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarao vanoti vakaisa nzvimbo dzekunyoresa vavhoti dzakawanda kumaruva nekuti vanhu veko vari kure nekure. Asi vanopikisa vanoti uku kuda kuti vatsigiri vezanopf vakawanda vanyorese kuvhota. Varimi vanoudza dare reparamende kuti vanoda tsamba dzebatiso kana kuti 99 yelis kuti vakwanise kukwereta mari yembeu nezvimwe zvikwanisiro. Chikwata cheZimbabwe Warriors chodzoka munyika nhasi chichitarisira kutambirwa nemufaro nevatsigiri venhabvu. Bhanga reStewart Bank rinoti rambomira kupa vanhu mari yekubhadhara kune penyuro yeMultichoice richiti harina mari yekunze sezvo munyika muine dambudziko rekushomeka kwemari. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na8pm Tungamiri Nkomo ari kutaura nevechidiki nezvemaonero avo pagadziriro yekuvhota muna 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tichange tiri kutarisa chikwata cheMahorias kusvika kwachaita munyika nhasi uye kuti zvinorevei kumutambo wenhabvu. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.